Nyaya iri kunetsa mubato reZANU-PF nemunyika mupolitiki dzomunyika panguva yatinayo ndeyokuti vamunangagwa zvichitaridzwa nevanhu vanovatsigira kana kuti vari mudhuze navo zviri kubuda pachena kuti vanoda kutsvaka third term panopera term of office yavo muna 2028.
Ko sei muchidaro Dr. Rwanya?
Izvi zvinoonekwa nokutaura kwakafanana nava Owen Muda vatinoziva kuti gurukota remidlands asi vari munhu anozikanwa kuti uyuyu iziso ramunangagwa not only mumidlands asi munyika yese zvobuda futi nezvinotaurwa nemasvingo provhinzi ichitaura kuti vamunangagwa vanofanira kunge varipo pa2030 ko vamunangagwa vanozovapo pa2030 sei iyo constitution ichitaura kuti mutungamiri wenyika anobvumirwa kutonga makore gumi chete of 5-year temu ichi saka takutaura nezve2030 muri kutotaura kuti munoda kuita chii third term ende mukaona kutwa mareshuffling ari kuitwa muzanu anokuratidza kuti muzanu PF hamuna kudini hamuna kugadzikana
ko munoti kudii nemashoko avamutsvangwa
zviri kutaurwa navamutsvangwa ndo zvinofanira kunge zviri pamutemo asi zviri pamutemo nezvinoitika zvinhu zviviri zvakasiyana kana vamugabe chaivo vakazobviswa nemauto vachitorambirapo vachitonzi vanofirapo vamwe vachiti kwai tichavagadzira wilbaro kuvasunda vachienda kustate house asi havana kuzosvika izvi zvinotiratidza kuti kwatakuinda uko kundosvika kunana 2028 muchange mune makwikwi muchange mune kurwisana muchange mune kupesana kwakaoma chaizvo muzanu PF.